Vamugabe vasikotambirwa nematambudziko mubato ravo zvichikonzerwa nekurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika. Zvinonzi mubato iri muri kunetsana pakati pevanhu vanonzi vari kutsigira amai Grace Mugabe vanombonziwo Generation 40 nevanonzi vari kutsigira vaEmerson Mnangagwa avo vanhu vamuteedzerwa vamugabe pari zvino. Vamugabe vakurudzira vatsigiri veZANU-PF kuti vabatane.
Saka tinotenda nokuya kwamaita. Rambai makasimba. Batanai mayouth.
Mazvita.
Vatiki vanouya kwamuri vachita imi dai masapota Ghana. Musangano nebvara. Tinosapota musangano. Tinosapota utungamiri hwemusangano. Ndokundo utungamiri hwamakasarudza. Vara vanga kuzvisarudza
vanhu.
Tine gwara nekuti masarudzirwo emusangano kubvira pabranch kudakara kumusorosoro akatarwa ari mubumbiro wemusangano wedu. So izvi zvaitika nerweseri zvova zvei.
Vatendawo kuti nyika yakatarisana nenzara inotyisa, asi vakati hurumende yavo iri kuedza kutenga chikafu kuti vanhu vose vaone chekudya.
Kuwana mvura, kudya kushoma, nomumadhorobha mese kushoma. Takataura tikati aiwa, takatarisa matura edu tikaona kuti gore rino zvatinokohwa zvishoma. Ngatitsvagei kwatingatenge. Tikava nokutenga kwakati kuti. Tikava nokuwedzera kwakati kuti. Tikazoudzwa navatinamasa vanova ndomba chehomu kuti aiwa, tagadzira zvokuti hapana nzvimbo nenzvimbo ngadzi. Vanhu vayo vari kufanidzara. Tawana kudya kwakakwana. Tinoramba tichitarisa tiradotichikwamira tinoona kuti hapa pashomeka.
Vamugabe vashorawo mapato anopikisa anoti rePeople's Democratic Party ravatenda ibiti uye chikwata chePeople's First icho chinotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Vashorawo vari kuramba kupinda musarudzo vakaita savana MDCT. Panyaya yanetsa yemagetsi ari kuramba achidzimwa-dzimwa nezesa, vamugabe vati gurukota rezvemhando dzemoto vasamo undenge hakuna kwavari kuenda sezvanga zvichikurudzirwa nevamwe mubato ravo zvekuti vasiye basa. Vati vaundenge havana chavakatadza vakativo dambudziko iri riri kubata nyika dzakawanda musadhak. Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaClifford Mashiri vanoti zvichanetsa kuti vamugabe vagadzirise matambudziko akatarisana nebato ravo. Vati kudoma kwavakaita vamunangagwa handiko kungapedza hondo iri mubato. Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vativo vamugabe vanofanira kupedza nguva yakawanda vachiedza kugadzirisa matambudziko atarisana nenyika zvikuru munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.